Mutungamiri weZimbabwe Strongman Federation vaNoledge Musengi vanoti makundano aya ayo anosarudza murume anonzi akasimbisisa kudarika vese munyika ari kuitwa kumativi mana ese enyika gore rino.
Tinoda kuti vanhu vese vange vachiwana mukana wokuti vakwikwidze mumakundano iyaya.
Vanoti makwikwi aya ari kutangira kumasvingo achienda kugweru asati aenda kubulawayo achizopedzisira muHarare. Zimbabwe Strongman Federation yakanyoreswa semutambo neveSports and Recreation Commission. Mumwe wevari kukwikwidza mumakundano aya Francos Takudzwa Chikukwa anoti hapana ruzhinji rweZimbabwe paruchaona varume vakasimbisisa munyika kudarika vachange vari paMr. Strongest Man apa.
Zimbabwe Strongest Man makwikwi makuru chaizvo. Ndopachabva vachanomirira Zimbabwe kuWorld Strongest Man. Hakuna mamwe makwikwi anoitwa muZimbabwe. Hamuchaona vanhu vakasimba kupfuura vanenge vari kuZimbabwe Strongest Man.
Vamwe vevatambi vakaisa mazita avo makwikwi aya ndiElton Rice, Giaz Maka naMuzvare Chido Maenzanise avo vanozivikanwa nekusimudza masimbi. VaMusengi vanoti Arnold Zikali uyo anozivikanwa saMr. Strongest Man ari kukwikwidzawo makundano aya. Makwikwi eWorld Strongest Man ari kuitwa kuAmerica muna chivabvu uko Michel Hooper weCanada achange achidzivirira mukombe wake. Kunyange hazvo vamwe vevatambi vari kukwikwidza vatove kuzivikanwa vanoronga makundano aya vane nzvimbo dzavanochengetera nyika dzakaita seZimbabwe kumakundano aya kuti dzibatsirikane kusimudzira mutambo uyu. Gore rapera murimi wekusouth Africa Jacques Win Wickel akaita mukurumbira mushure mekusimudza zvinorema zvishamu ndokuzopedza hake ari pachinhano chegumi pavatambi makumi matatu. Asi Mr. Strongest Man yakaitiswa mukurumbira muZimbabwe naZikali uyo ari kuunganidza chaunga pese paari kudhonza zvitima marori nemabhazi kwenzendo refu uyezve nekusimudza zvinorema. Asi Chikukwa anoti Zikali haasati ave Mr. Strongest Man muZimbabwe kusvikira akunda pamakwikwi anounganidza vatambi vese munyika.
Tinozviramba kuti ndiye Zimbabwe Strongest Man. Achazoita Zimbabwe Strongest Man kana akunda varume vese.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Mau Mau vayambira vatambi ava kuti havafanire kubata kana kushandisa zvinodhaka makundano aya.
Dambudziko guru ndorokusazvibata chirwere chikombe ichocho nokushandisa dzimwe nguva zvinodhaka nokunwa doro nokuputa mbanje nezvimwe zvakadaro izvi.
VaMusengi vanoti pachange zvekare paine makwikwi evanhukadzi apo pachasarudzwa Miss Strongest Woman Zimbabwe. Chido Maenzanise ndiye ari kutarisirwa kurwisa zvakasimba kutora mukombe wemakundano evanhukadzi uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.